Hits. Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2023. Makaterera ku Studio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muSouth Africa ratanga nhasi kunzwa chikumbiro chehurumende iyi chekuti ipuwe mukana wekukwira padare kudare repamusoro-soro reSupreme Court, ichipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro wekuti kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda munyika iyi kwainge kusiri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly. Vebato rinopikisa reCCC vanoti kunyangwe ZANU-PF iri kuti yakakunda musarudzo, nhengo dzebato rayo dziri kushungurudzwa zvakanyanya mumatunhu ose enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muSouth Africa reHigh Court kuPretoria nhasi ranzwa nyaya yechikumbiro chebazi rezvemukati menyika iyi chekuti zvarakatura zvinofanira kuti zvimiswe zvitsvetwe parutivi. Dare repamusoro rainge rapa mutongo wekuti danho rehurumende yeSouth Africa rekudzinga vane magwaro emaZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP rainge raitwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende yadzokera kudare iri ichikumbira kuti ibvumidzwe kuenda kudare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court. Sangano reThe Helen Suzman Foundation iro rinorwira kodzero dzevanhu rakakwidza nyaya iyi kumatare muna kubvumbi richipikisana nedanho raive ratorwa negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi nebazi ravo. Magwaro emaZEP anobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000. Vane magwaro aya vakapiwa kusvika kupera kwegore rino kuti vange vatsvaga dzimwe mhando dzemavhiza ekuti vagare muSouth Africa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba.
Ndofunga chokutanga kungodorangarira kuti kune court case iyo yakaitiwa. Principal case yacho yaiva Suzman Foundation ndo yakawapiliwa naminista. Zvainongoreva ndozvokuti yakadzorera bekichidzvambe kuna minista kuti minista ngavafunge patsva pazvinhu zvavakanga vaita zvokumisa Zimbabwe Exemption Permit. Chechipiri, kwakai mucourt case imomo vanhu havafaniri kusungwa, havafaniri kushungurudzwa, havafaniri kudhipotewa kana kubudiswa muSouth Africa kusvikira minista vatanga kuita tsvakurudzo yekuti pfungwa dzevanhu vari paZEP nevanogwira kodzero dzavanhu kana kuti masangano anogwira kodzero kodzero dzavanhu dziri kuti pamusoro pokumisiwa kwazvakaitiwa izvi, asiwo zvinosanganisirawo nevamwe vanenge vane chokuita nenyaya iyi, kana kuti atingati mastakeholders.
Vamunotaura ava ndo vakafanana navana Helen Suzman here? Vanopindawo papi munyaya iyoyi?
Helen Suzman Foundation yakazodzokera kukoti ichiti iyo kana minista zvavatiwo vava kuapila decision yakapiwa nehai, kana tichiti kuapila kungotora nyaya kuindisa kudare hombe resupreme court of appeal.
Asiwo danho riri kutorwa navamutswaledi nehurumende yesouth africa munorionawo rakadii?
Kana minista vadaro zvinoreva zvekuti vanhu vava kuchitendekwa kusungwa kana kudipotewa kana kudini. Ndosaka Helen Suzman yakaodzokera kukoti zvakare ichiti tine application yokuti takamirira appeal yose nyangwe ikatora makore akadii kusvikira constitutional court. Minista havatende kusunga kana kuchikota vanhu variri paZimbabwe exemption permit.
Ndoda kuti ndipedzisire nekamwe kamubvunzo kadoko doko vari muSouth Africa veZimbabwe vakamirirawo magwaro iwawa, zvamungavakurudzira kuti vangachiita vakamirira ndezvipi?
Zvinodiwa kazhinji uchakamirira kudai usagara munyika yavamwe zvisiri pamutemo. Saka kana uchinge wapuwa mwaka kana kuti nguva yekuti chiita maapplication, zvinongova pamutemo ende zvine uchenjeri kuti uchingoapply pane kuti woti tomirira zvichabuda musarudzo, nokuti zvichabuda musarudzo hauzivi kuti zvinopera zvakaita sei. Kana nesuwo magweta hatisati taziva kuti pakupedzisira zvichaomira sei, saka fana kungoita maapplication avo, ndo zvatingakurudzira.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Gabriel Shumba, vachitaura vari parunare vari muPretoria, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi manheru ano, vakananga kuNew York kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Asi vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti United Nations izeye nyaya yeZimbabwe kumucheto wemusangano mukuru uyu, zvichitevera sarudzo dzisina kutambirwa nevanopikisa uye masangano akaita seSADC, African Union nedzimwe hurumende dzekunze. Vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti zvinonetsa kuti nyaya yeZimbabwe ikandwe mugango kuGeneral Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvese zvinotaurika mukati neUnited Nations General Assembly hatingati agenda yaya inenge yakatarwa pada gore chairo chairo risati ratombwengera rasvikwa. Kana vataurirana vakatadza kunzwanana uro dzimwe dzenguva vanenge vachingoonesana zvavo, asi nyaya yeZimbabwe chaicho kwaingatotaurwa kana ichinge yazosvika musangano reUnited Nations inenge ichitotaurwa mukati mebato reSecurity Council. Pari zvino hapana chidokwa doko, hapana zviri kuratidza kuti nyaya iyoyo inogona kuenda ikoko, nekuti Security Council pachayo inenge ichishanda nekuti chii chiri kuitika mukati menyika. Pari zvino sarudzo dzinenge dzichinzi hadzina kuchena chete chete, hazvo zvingaita kuti Security Council inge ichinzi ingada kubata nyaya iyoyo. Asi hazvitadzi zvazvo kuti pamusangano weUnited Nations General Assembly unenge uchiitika pavewo nevamwe vatungamiri vanenge vachitaura navamunangagwa vachibvunzanawo kuti zvakamira sei, chii chingaitika kuti nyika ifambire mberi.
Asi kana naimo muSecurity Council macho mune chingabuda here tichitarisa kuti Zimbabwe ine rutsigiro rwedzimwe nyika dzine masimba?
MuSecurity Council tichida kuonesana chokwadi pari zvino vazulu, handifungi kuti iyo nyaya yacho chaiyo ingatombogona kuenda kundosvika ikoko, nekuti tarisaise kudai izvi maonerwa anoitwa kuti Security Council izonyatsogona kupindira pakati pedzimwe nyika kana kuti izeye dzimwe nyaya dzedzimwe nyika, panofanira kunge paitwa kuchikorwa kwekodzero kwemhando yepamusoro-soro kunoonekwa nemeso machena. Zvino kana iri nyaya yekunzi sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, iyo Security Council yacho inofanira kunge ichitoti pane vamwe vakaongorora sarudzo vasiri veUnited Nations pachavo, vakanga vachiitawo vakazvimirira vana African Union, vana Qatar Center, vana European Union nana SADC ivava. iyo security council chaiyo chaiyo inenge dauto nyaya dzodzo dzimbozewa ikoko dzipere ichinge yazosvika zvayo ku security council ndinoona sekuti makakatanwa kuti pazonyatsowanikwa chinonzi chinobuda chaicho chaicho nekuti kusecurity council chinotanga kutonzi chaitwa chaizvo chaizvo kutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi asi handizivi kuti nenyaya yesarudzo badzi badzi nemaziro atinoita zvinoitika pasi panapa kuti ingava ndiyo nyaya ingatoita kuti security council ibve yanzi yaakutemera zvirango zveupfumi here handifungise kudaro
ko imo musadak kuti nyaya yezimbabwe yacho itange kutaurwa zvinenge zvaita sei
pane rimwe boka riri pakati apapa rinonzi iro sadika troika ratinoziva isusu kuti ndiro rinenge rakabata nyaya dzatingati dzesecurity mukati mesadik nekugadzikana kwezvinhu zvakanaka mukati mesadak iroro ndo riri kutungamirwa navahakainde ichilema vekuzambia iroro boka iroro rinotenderwa kuti ringe richidaidzira musangano wechimbi chimbi nekuti ndiko zvakare kunofandiswa nyaya dzinenge dzichionekwa sekuti dzinogona kuita yatingati pachirungu threat to security mukati meregion yesadik
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoai Mabenge vachitaura pari parunare muHarare. Zvichakadaro nhasi masikati vamunangagwa vatoresa miko vamwe vateedzeri vemakurukota vatatu kuState House. Vatoreswa miko vanoti vapolite Kambamura vari vamuteedzeri webazi rezvemigodhi Amai Chido Sanyatwe vanova muteedzeri wegurukota mubazi rezvemukati menyika uye vaRoy Biller vanova muteedzeri wegurukota rebazi rezvemaindustry. Vamwe vari kuchema-chema kuti Zimbabwe ine makurukota akawandisa pachitariswa upfumi hwenyika. Asi hurumende iri kuti hapana chakaipa pane vari kusarudzwa ava. Nyaya dzekupambwa kwevanhu kuitwa kafira mberi nekusungwa dziri kuenderera mberi kubva zvapera sarudzo vanopikisa vachiti munyika maberekera ingwe. Vari kupomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanopikisa nekutyora kodzero dzavo mapurisa vasori nevamwe vari kuzviti Forever Associate Zimbabwe kana kuti FAZ vanonzi vanoshanda nevasori uyevo vamwe vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu ndeve ZANU PF. Asi vose ava vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakwikwidza musarudzo vachiti vanoda runyararo munyika vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika. Kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa. Mumwe uyo akapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuHarare vaombera Ishe Nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa Jackson rainge rinei.
Tina chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko.
Imwe nhengo yeTCCC vaNelson Mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuHighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kuMashonaland West. Kunze kwekupambwa kwevanhu nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka. Vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti Muzvare Maureen Kademaunga vaOstalis Siziva uye vaSarenda Kapoikulu vakasungwa mazuva akapera. Makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weHarare Muzvare Kudzai Kanzombe Clyde Mashozera uye vasimbarise dhuwe kuBulawayo. Imwe nhengo yeTCCC vaJohn Panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzeFazi kuBhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu.
Ya, ichokwadi kuno kuBhikita hakuna kumira zvakanaka. Nhengo dzeFazi dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kufundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu. Ini pachangu angu ndakafonerwa nekusenderwa ma message vachindivimbisa rufu. Apa chinonishamisa ndechekuti ma election akapera, ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTripus.
Dzimwe nhengo dzebato reTripus dzakaita sava Alan Tirive pasi kuhurungwe navapita taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota. Vamwe vakaita sava Shadrekana vekugoke kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti fazi ichiri maruwa mavo ichivhundutsira vagari kunyange saridzo dzakapera kare.
Vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbokushayai muri vapenyu. Toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzirwa chii kana zano ichinzi yakahwina. Kofazi yacho chaichada kuvanhu chii? Sarudzo vanoti dzakapera asi varongona vachingoenderera mberi.
Kuguruve madzibaba veshanduko vagodfrich dhau vanoti vatsigiri vetriple c vari kutyidzirwa uye kunyimwa chikafu.
So tiri kushungurudzwa kuno kuguruve. Vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba, vazhinji vacho vari kurara musango. Bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa. Hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here? Kusiyana mafungiro emhosva here? Kurarama kwatiri kuita munyika yedu.
Asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwashe mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri.
Aiwa, hatina vanhu vari kutretena vanhu. Bato redu chokutanga harina kumbogara ratretena vanhu. Bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka. Ende rikakampena mune zvakanaka tikawina maelection. Hatina chikonzero chokuti isusu takawina maelection takapedza. So chitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino. Okay. Bato redu refazi riripo. Richagara riripo nokusingaperi, ndosaka ichinzi forever associate.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo.
Iko takaita maelection, maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa, pasina munhu ambonza netsewa. Isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu. Inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa netriple c nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tipe nguva yekuti tinyanyoyepindwa, nekuti isu sebato rezanu PF tinotomekedza mutemo.
Asi triple c inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora. Magweta anenge achimirirawo nhengo dzetriple c akaita sava drug Kotat vanombosungwawo nemapurisa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vanga vasikwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi. Hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana veZimbabwe iri mubumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Jini Godfrey Mtimba.
Varimi pamwe nenyanzvi dzekurima vaungana nhasi vachizeya nyaya yekurima mbeu dzechinyakare dzisingadi mvura yakawanda senzira yekuedza kurwisa nzara yagara ichirova dunhu remwenezi. Mbeu dziri kukurudzirwa kurimwa mudunhu iri dzinosanganisira munga, mapfunde nezviyo. Mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nhasi sangano remwenezi Development and Training Center rakokera gungano panzvimbo yemabhizimusi yeNatural Growth Point, apo nyanzvi dzekurima nevarimi vazeya zvakakoshera kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Kuratidza kukosha kwegungano iri, madzishe enzvimbo anoti Ishe Neshuro pamwe naIshe Chitanga vange varipo pagungano revarimi iri vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seMasogwe, Sarahuro, Rutenga nemamwe matunhu akapoteredza akaita seBikita. Varimi vawa naomukana wekushambadza zvirimwa zvavo. Vanoona nezvekubuditswa kumashoko musangano remwenezi Development and Training Center vaAmosi Batisai vati chinangwa chemutambo uyu kuunganidza varimi vemudunhu iri kuti vapanane mazano.
Zuva ranhasi rakanangana nekuunganidza varimi kuti tizeye nekugoverana pamusoro pezvekurimwa kwembesa dzitsangadiki munzvimbo dzisinganai mvura yakakwana. Tiri kutarisirawo kubatsira vanorima kutengesa nekushambadza zvirimwa zvavo.
Vabatisai vatiwo gungano iri range richiziya zvakawanda pamusoro pekudya kwechinyakare uko kuri kukurudzirwa nevanoona nezveutano.
Chimwe chinangwa chemutambo uyu kuziya maira nezvekudya kwechinyakare uye kuruzire vanoona nezveutano pakushandiswa kwekudya uku mukurwisa zvirwere zvakasiyana siyana.
Vakafano bata chigaro chemukuru weAgriculture Advisory and Rural Development Services iyo yaimbove AgriTechs vanobet masiwa vange vari munyarikani pachitiko ichi. Vakurudzira varimi kuti vadyare mbesa dzetsangadiki dzinokura kunyange mvura ikasaturuka zvakanaka.
Imbeu dzeshangadiki kwete mbeu diki. Tiri pano kuratidzira unaku nohumhizha nokugona zvatakagona kubudisa pamwaka wokurima. Zvatiri kuona pano, tinoda kuita makwikwi. Makwikwi anotibarira mweya wakanaka kana tikamaita zvakanaka.
Izvi zvatsinirwa nemumwe murimi, amai Simbisai Machava, vanogara kuward 3 muMwenezi.
Nhasi tiripo pakupemberera zuva rokuti tichinge tichidzokera pachinyakare chedu pakurima tsanga dzedu dzedikidzi. Zvikuru sei munomwenezi takatarisana nemamiro ekunze climate change. Mune mvura shoma. Saka munoda mbeu diki dzinoti vana mhunga, vana rukweza, vana mapfunde neuruninga.
Vanoshanda mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vari nyanzvi yezvekuvandudzwa kwegoho vaJonas Chinyavada vati murimi anoda kuti apuwe ruzivo rwekukohwa pakuru mbesa dzechinyakare nekuti kurima chibage munzvimbo inowana mamirimita emvura mazana matatu nemakumi mashanu pagore rese kana kuti 350 mm hakuna zvakunobatsira murimi.
Tikuti isusu handei tinorima mafunde tichirima mafunde kana mvura ikange ichitarisirwa kuti ishoma, mafunde mashizha ayo akatetepera. Saka kutetepera kwakaita mashizha ayo zvinokonzeresa kuti asaluza mvura yakawanda, zvinoita kuti iwo arambe achikwanisa kuita yekuti pachirungu resistenti.
Mwenezi ndeimwe yematunhu munyika akatarisana nenzara yakakura zvichitevera kushomeka kwemvura. Kwemakore mazhinji vakawanda mudunhu iri vanorarama nerubatsiro runopiwa nemasangano anobatsira vanoshaya akaita seWorld Food Program iyo yakatanga kubatsira varimi ava muna 2015. Sangano rekuAmerica reUSAID riri kushandawo nesangano reMwenezi Development and Training Center kuderedza urombo nenzara muMwenezi nenzvimbo dzakapoteredza. Mwenezi iri muchikamu chechina nechishanu pakupatsanurwa kwenzvimbo pachitariswa mamiriro ekunze kana kuti Region 4 and Region 5. Iyi inzvimbo inopisa isinganayi mvura yakawanda. Vanobatsira vari kuda kuti varimi vazvirimire kwete kungopiwa chibage pachena. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombokupai zvaitika kune dzimwe nyika. America neIran dzachinjana vasungwa vange vari majeri uye mari. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vafara nezvaitwa vakatenda hurumende dzeQatar, Oman, Switzerland neSouth Korea nekubatsira muhurukuro idzi. America yatumirawo zvimwe zvizvarwa zveIran zvange zviri mumajeri. Iran yaita zvimwe chete. America yabva yapawo Iran mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion yange yakabatwa nenyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika iyi. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano,
Mukuru we Department of Chemical Pathology ku School of Medicine pa University of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Tendesai Matarira vanoti mvura iri kunwiwa nevagari vemuHarare, Ruwa nechitungwiza iyo inobva ku Lake Chivero haichafaniri kunwiwa kana kubikiswa chikafu nekuti kunyangwe ikafashaidzwa inosara ine utachiwana. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga zvinonyanya kukonzereswa neutachiwana hwatinowana mumvura zvizhinji zvacho ndezvemumudumbu atinoti gastroenteritis. Zvamadhayariya, vana kolera, vana typhoid, zvinoita kuti vanhu varutse, vaite matemperature fever, vanzwe musoro kana makremu, uye dzimwe nguva kana mapapu anokuvara, kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika. Kana ukafema mvura iyi inonhuwa, unokwanisa kubata zvakawanda.
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu. Vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu.
Zvakaonekwa zvekuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti mainorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa. Zvikaonekwa zvekuti muna mamwe machemicals sama fertilizers nitrogen nephosphate. Nokuti 90% yecatchment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa.
Muzvinafundo Matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri. Mutauriri wesangano reZimbabwe Water Authority vatsungirira Shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa. Mumwe mugari wemutinod North muHarare amai Beauty Chinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonwa zvokuti haitonwiki zvachose.
Kana tiriwo vagari vemuno muZimbabwe tiriwo vagariwo vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabills aya chinozoitawo kuti mutipiwo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii. Magadheni macho moti tisadiridze asi mvura yamuri kutipa inenge ine tsvina.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kuLake Chivero yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura nemunwiwa nevanhu vemuHarare. Mukaenda kunana South Africa kunana Durban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana vanhu ivava kana kuti mamunisipariti iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura angave kana dzingava simbi ngava zvimwe zvikati machemicals anenge ari mvura iyoyo asi naizvozvo mashoko eyo hativo tinomawana kanyanyanyanya takatarisana nyaya yemvura yemuHarare.
Meya weHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti idonzvo rekanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena.
Tinenge tichidikisa chaizvo kuti vese vesina stakeholders vauye tisangane navo tichibva zvitsutsurwo zvacho nazvese izvozvo izvi.
Kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekolera nema nyoka. Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi. Bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka. Vanhu vana vakafa, vaviri vacho muHarare, vamwe vaviri kuHange. Muzvinafundo Matarira vati vose vanoda kuuya nemvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kudepartment of Chemical Pathology muroom 19 pa ground floor kuchipatara cheParire Nyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuuya kumusangano we United Nations General Assembly kuri kuitwa nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa ne vakawanda kusanganisira vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dare remusouth Africa ronzwa chikumbiro chehurumende chekuti ikwanise kuenda kudare repamusorosoro resupreme court kupikisa mutongo wekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvidzingwe munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc. Ndokusiyai mina Gibbs Dube nataboka Ndlovu. Tinotenda.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kumpandula 2023 ngokhiphi Dube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje,
nga uminista engaphumelela kulokhu akutsho kusho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutsho ukuthi ke amapermit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubhanyeka emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lita le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuthothozwa kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidala le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu e-Supreme Court esithi isinqumo esethulwa yi-Pretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. I-Pretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga loZulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhatshana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo wezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ngaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke phathintambo wezangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo. Yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa ngolwasemzini i-appeal, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo. inkantolo South Africa.
Singathi ke umotsweleti lapha ufuna ukuthi kuthweni.
Uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini nokuthiwa yi-separation of powers ukuthi i-executive le-cabinet. Uthi yena i-judiciary isingenela lapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena kule-separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sisikhangela abantu abalawa Zimbabwe Exemption Permits kutsho lokho.
Kutsho ukuthi nxa uminista engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi. Kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi i-Helen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo, isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli. So-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli. Isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha. Babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Abebanda eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijiyeneyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano ngesikhathi ehlukuluza abantu bebandla leli.
Ngokuthi uyakuthokoza kakhulu, asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle, iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo, zikhipha umkhokheli abekhethwe ngabantu, hatshi ukuthi loo federal ama-elections bafike bamamukele khona ngale emenze umongameli bengasiye umongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayemukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayelani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo, so konke okwenzakalayo elizweni babe bemele bephikise. Abala laba abakukhangela bethi hhayi lokhu kulungile njalo kufanele, mhlakumbe akumelanga vele sizitshayise amakhanda ngabo. Kathesi ungakhangelisisa sibili, ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli oweZimbabwe, so akaso legitimate president. Kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba, akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uChamisa ngabe wawina ama-election ubengeke ehambe yini. kutshengisela ukubana iUnited Nations yona iyahlonipha amazwe ndelo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla leFreedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wahamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube into leyana abathi khona iyabi kuyangisa lokhu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana. Ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobhala jikelele lwenhlanganiso United Nations wenzela uMnangagwa mhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguDaba Kancube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sokunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuWard 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba kufundisa intsha yesifazane ngokuqakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha especially olungamankazana. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicela kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, sikhangelele ngikhangelele ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama, siyenzelwe, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu aba mapegazi kubo baba, sala singabacelile izikhwama zabo baba zinzima ukuthi zize zivuleke. So unxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lathi ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Wezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, uMnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansela lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye leklinika emashakhe.
Abantu bakithi esikanda kubiwodi kakulagabala clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lomuntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayela clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela enje e-right.
UMnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe Ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa ukuguquka komkhathi i-climate change. Wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe Ward ihlupho lwendlala, number one. Lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina xa ngabe kusenza sithole amanzi. Amanzi inkalakahle siyakwanisa ukulima continuous loba ebusika loba
ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze siqoshe indlala leni labantwana basekuthola imisebenzi ngokunxa kulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama promises kade siwayenza ebantwini sesisiya ku reality ongangokuthi sesisayenza izinto kumbe sesiya ku action.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumbe nabadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa edabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victor Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
Sengene kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe kumafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entulengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le-South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele-Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezimpi ngathi yamhlaba ngathi yinaliti. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, thathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Antakuthi yena uma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbona ulegazi, abona le mbozi itho. Kahle athi afinishe umntwana ngenyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo, ugogo ka-Annabel, uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH, siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu angalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo. Kumele ukuthi sigijime siyethenga, siyelele hale. Fine, siyathenga sibili kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo zihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane le nyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi inyoka zihlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundukeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kulezinye njalo ezivangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya, umqondisi wezempila kahle empilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa inyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zipoisonous, sibili njenge black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe inyoka basheshe bambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngobunyawo lapha alunywe khona ukuthi ipoison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili usikhwica mfundo ngwenya exwayisa uzulu ngengozi yokulunywa inyoka.
Ngapha ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani yasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula, ngoba inyoka ipoison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi, umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uzulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihamba-hamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu, ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze, ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelweni seMathabeleni South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane loduko lwamanzi.
EmaKorokoro ilizwe leMakorokoro liwomile, asilamanzi, asilazikolo, asilazibhedlela. Hayi, okuningi-ningi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo, amanzi, izifuyo azilamanzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhona isikhathi sijabulele lenkomo livuke, nezikolo azinamanzi, sinezikolo ezimbili, Cheza Primary Makorokoro Secondary. Akula manzi ngesikotho, ngekomeni khonapho ngesikotho. Amadamu besifisa ukuthi nxa singazuziwe ungasinceda sibe namadamu, kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze kuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo councillor ka-ward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubandla lezapho.
Izikolo bakhonizwa abantu bakhala ngaso, then la madamu ngoba izifuyo okwamanje indawo lana amanye ikhanyeni iwomile ngathi isasasemidesert. So bona belekhanyeni ithi mhlawumbe bengathi ukwazi ukuthola amadamu akwakejwa amadamu abemaningi zithi izifuyo zikwazi ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo ngenxa yamanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla leZANU-PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende baza balungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansela ka Ward 4 omele omama kubandla lesiCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imgwaqo lezikolo ukuthi bethola iharvest water mayizulu lesina singaya implanta amajojo amaningi esikolo ngoba iward sasela ama-challenges amaningi ngendaba yamanzi.
Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende eziseGwanda leHarare ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lwe-Give a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi emathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Yimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kuFacebook ye-VOA Ndebele. Kulo team lilo kulombuzo esifakileyo ukuthi kambe liyangaphi ilizwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Yakhuluma ke lapha ke uTim Lilo ukuthi ale ndawo lelizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi ale ndawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa abantu yeyikhathi sazisibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi ale ndawo noma sokunjani kunzima lokho. Sizwe ke uDlisto Nkomo ukuthi akuneke ungenziwa khona ngaleke kuleZimbabwe kodwa kwamanje kungazani liye mgodini. Daboka bathini abantu khonapho?
Ye, siyabona kudaba olo kasoneni Moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalosi uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Chongwe uthi kunuka inhliziyo yembi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye, kunjalo ke khona mpho ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalila mali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So kekho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwahle waqeda siyakubona sokusenzakala kweZimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya ke umalaba malaba uthi kungcono ukubuswa ke nguSmith kulalokhu esikubonayo kodwa kubuso kusiba khona umpofu. Umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa ke siyaphambili ngombuso kamnangakho lingazelithini idifefe. Yes, siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya ke umbekezele Godonga uthi hey alikho ilizwe elinje shame siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye, siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababoche njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Yes, siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318. Nizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamhla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kweZimbabwe. Lapha sikhuluma ke ngezokhetho lokunye. So ke Daboka khonoko ke ikusikhuluma ngakho ku-live talk lamhla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye, noma kunjalo ke siqhubeke siyakhonale. Daboka akutho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwe lidalela ePretoria High Court elathi akumelanga emiswe okusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo, lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngotabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisitelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Mutinokupa inawu muri